Musangano uyu wadaidzirwa vanyori vakuru vemapatero ayo masecretary general kuti tiziviswe nemamiriro aita nyaya dzebiometric voter registration, uyezve nokuti vanhu vachatanga kudzidziswa sei nezvekuvhota kutsva. Saka pachange paine kuti vanhu vanenge vachinyoresa kupi, kwavanovhotera ndiko kwavanonyoresa. Asi tuna kunowirirana nzvimbo idzodzo dzinoenda vanhu kunoregista. Tichawirirana zvakare nenyaya yokuti iyo meshini iyi yebiometric voter registration iyi inochengeta information yacho ichatengwa nani? Pane yekutanga yakatengwa neUnited Nations, asi tuna kuti tiwirirane kuti zvimwe zvichitika ipapo zvii, uyezve vanenge vachibatsira vanhu kuregista kuvhota ndiva nani.
Vamwanzura mataura mapato matatu achatarisirwa kusangana nezeke, asi nyika ine mapato anodarika 56. Sei imimi mapato matatu masarudzwa?
Nokuti ndo mapato ane nhengo dzeparamendi, ndokutaura kwavatiitira kuti vatarisa mapato ane vanhu vati muparamendi. Saka tinenge tichinotaura nenyaya yekuti zvinofanira kutengwa zvinotengwa sei, uyezve kuti nzvimbo dzichanovhoterwa ndedzipi dzacho, plani yacho yekuti vanhu vachitanga kuregista ichafamba sei. Nokuti tinoda kuti zvisaitike zvakaitika muna 2008 kuti kune dzimwe nzvimbo kunowanzwa pekuregistira, kune dzimwe nzvimbo kuchishomeswa. Saka tinoda kuti nzvimbo dzese dzinge dzine masenders ekuregista akada kuenzana.
Imi sebato reMDCT mainyunyutawo nenyaya yekushaiswa mukana kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvinge zvichipinda musarudzo yatingati diaspora vote. Zvimwe zvezvinhu zvekuti mungakwanisa here kukurukura nezvazvo mangwana pamusangano?
Ndicho chimwe chinhu chikuru chatikurukura nezvacho, nokuti tiri kutarisa mutemo mutsva wekuregistwa kwevanhu. Saka nyaya dzana diaspora vote, nyaya yekuti maaliens vaya vekuti vabereki vavo ndevekumalawi kana kumozambique kana kuzambia vaya, zvinenge zvichinyorwa mumaregulations iwayo, mavoter registration regulations. Saka tiri kuona kuti pane programu yatapiwa zviripo izvozvo. Saka tinenge tichikurukura nezvazvo, kana vasina kuzvitaura tiri kuzvibvunza.
Imi senera makaa mwine urongwawo hwekuendesa zeke kumataredzi mosva pamusoro penyaya yediaspora vote, masvika papi nedanho iroro?
Tine urongwa hwekuendesa zeki kumatare pazvinhu zvakati wandei. Chekutanga kuvhota kwemaaliens, chechipiri inyaya yekuti proof of residence, chechitatu ndechekuti vana vari kudiaspora vanofanira kuvhota. Asati taekwidza mapepa aya kumatare, nokuti tanga takamirira kuti maregulations acho abude, toona rakazara nokuti taigona kuenda kudare, izvo zvakagadzirwa kare. Saka kana mangwana zvisina kugadzirwa, kuswera mangwana chaiwo teta amudare.